manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vachereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 21 2018 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti njanji nemigwagwa yakanaka zvakakosha zvikuru mukuvandudza upfumi hwenyika Vanhu vakawanda muchinoi vanoti havana kucherechedza zororo revechidiki nhasi iro rinobatanidzwa nokurangarira zuva rakazvarwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti havafari nemhirizhonga iri kuitwa nevamwe vechidiki mubato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kuve nenjanji pamwe nemigwagwa yakanaka kwakakosha zvikuru pakuvandudza upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipanya inotevera.
Vachitaura pakukumikidza misoro pamwe nematiroko ezvitima nemimwe midziyo yekambani ya National Railways of Zimbabwe Mobulayo nhasi vamunangagwa vati kutakurwa kwezvinhu munyika iri kure negungwa seZimbabwe kunowanzodhura chinove chinhu chinogona kukanganisa kusimukira kweupfumi. Vamunangagwa vati sezvo hurumende yavo iri kukoshesa kuudza pasi rose kuti Zimbabwe inyika yakazvipira kutambira vanoda kuvhura mabhizimisi muno hazvibatsire kungoratidza izvi pasina zvinoonekwa zvinoratidza kuti chokwadi Zimbabwe inyika kazvipira kuita izvi. Vamunangagwa vatiwo kumutsurudzwa kwenjanji nezvitima kuchabatsira kuti vemabhizinisi vasashandise mugwagwa kutakura zvinhu sezvo izvi zvichiwedzera tsaona dzemumigwagwa.
An efficient railway network would help remove bulk cargo from our roads.
Kuve nenjanji nezvitima zvinoshanda zvakanaka kunobatsira kuti tisiye tsika yedu yekutakura zvinhu zvinorema tichishandisa migwagwa.
Mumwedzi mishoma yapfuura, hurumende yakabvumidza kambani yeNRZ kuti ipinde muchibvumirano chemamiriyoni mazana mana emadhora nekambani yeDiaspora Infrastructure Development Group ichishanda pamwe nekambani yekuSouth Africa yeTransnet mukumutsurudza kambani iyi. Pari zvino NRZ yapiwa misoro yezvitima minomwe yakanhadzurudzwa.